Mangwana ni akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 12 Zvita 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. South Africa inoti yadzika mitemo mitsva yakaoma inobata vana vanopinda munyika iyi. Sangano refarming early warning systems network rabudisa gwaro rinoti goho regorosi remwaka uno richange rakakwirira kubva pane regore rakapera nezvikamu gumi kubva muzana kana kuti 10%. Mamwe masangano akazvimirira anokurudzira hurumende kuti agadzirise nyaya yekufa nekukuvara kwevanoshanda mumigodhi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rehurumende yeSouth Africa rinoona nezvemiganhu yenyika iyi reSouth African Border Management Authority rinoti radzika mitemo mitsva yakaoma yevana vanoda kupinda munyika iyi. Izvi zvinotevera kupopotedzana pakati peZimbabwe neSouth Africa mushure mekunge South Africa yazivisa kuti yakabata mabhazi aive nevana vanopfuura mazana mana vakange vachipinzwa muSouth Africa vasina magwaro svondo rapera. Zimbabwe yakaramba mashoko aya. South Africa inoti vana vanopinda muSouth Africa vanofanirwa kuva nemagwaro negwaro rinobva kumunhu achavatambira nekugara nemwana uyu, kusanganisa adiresi yemunhu uyu, nzira dzekuvabata kana pane mibvunzo nezvimwe. South Africa yava kudavo ruzivo rwepachagara mwana iyeye, kusanganisa mifananidzo yegwaro rinoratidza kuti munhu uyu ndiani kana wepassport kana visa richatambira mwana uyu. Mukuru wesangano reZimbabwe Exiles Forum Advocate Gabriel Shumba vanoti kubva pazivisa South Africa nezvemazana nemazana evana vasina magwaro ayakabata haina kukwanisa kupa umboo hunogona kutsigira mashoko ayo, vachiti izvi zvinoita sezviri kuitirwa sarudzo dzichaitwa muSouth Africa gore rinouya ra2024.
Inoi Border Management Authority kana ichiti haidi kuitisana naro nenyaya dzemanumbers kana kuti uwandu hwevana vanoi vakabakwa vachiidza kupinda muSouth Africa zvisiri pamutemo, zvinongorevaka kuti manhamba avakapa vasishuwa nawo. Zvinongoratidza izvozvo ndechokuti uwandu hwacho kunenge hwavo hwakawedzeregwa kuitira kuti vagoita zvacho zvavari kutaura kuti vava kuda kuita uko zvino kuomesera vana vari kufamba. Zvangouya sei nguva yemaholiday eChristmas? Nokuti tinongoziva tose kuti kazhinji kana mubereki ari muSouth Africa akaomegwa nokuenda kuZimbabwe nokuti mapepa ake asi haana kumira zvakanaka. Vazhinji vanoti vana ngavauye kuSouth Africa. Panoi trafficking paya paya, so kutsanangura kwatakamboita, panoi trafficking mwana unenge asina mubereki kana hama iri kuZimbabwe iri kuziva kuti uri kufamba sei kana kuti yamuendisa kuna kondakita webhasi kana dhiraivha webhasi, uyewo unenge asina munhu unomutambira kana achinge asvika kuSouth Africa. Saka pavava kutoomeserazve vaya vari muSouth Africa vari kunetsekana magwaro nokuti Home Affairs iri kuvaomeserawo kuti ugaro hwavo muSouth Africa huve hwakaoma, nokuti vava kuti mwana wava kuda kuti aratidze kuti mubereki kana hama iri kumugamuchira muSouth Africa ine mapepa akakwana. Zvinei nemwana iyeye uri kufamba?
Advocate Shumba, kumwana anenge achifamba kunze kwenyika yake afani kuva na magwaro here okufamba nawo.
Zvinga wisisika hazvo kana kuchii kunodiwa mapepa kana magwaro emwana uri kufamba kana panewo hama iri kumutambira painogara nema phone number yehama iyo bati kuoti svika pakuti munhu uri kutambira wacho mapepa ake ave akanaka muSouth Africa. Zvimwe zvee zvangovawo zvokutsvaga kuomeserana, asi hurumende mbiri idzi dzeSouth Africa neZimbabwe dzinoziva zviri kushungurudza vanhu. Saka dai vangorerusa panoshungurudzika pacho, zvikuru sei pamagwaro okufambisa, nokuti zvinhu zvizhinji zvinoitika zvinoitika nokuti magwaro okufambisa okuZimbabwe anodhura zvisingambobatiki.
Imi muchokuona kwenyu munofunga kuti chii chiri kuitika apa? South Africa iri kuitira izvi, iyo Zimbabwe sei ichirega zvakadai zvichiitika? Munoona sokuti pane zvavakataurirana nyika mbiri idzi here pamusoro penyaya iyi, sei vachiita zvinhu zvakaita seizvi? Chii chavanongana pazviri?
Ndinongoona sokuti zviri kuitika izvi zvine chokuita nesarudzo ichauya mugore riri kutevera muSouth Africa. Saka Border Management Authority inenge ichingoitira kuti zviite sokuti pane zvavari kuita zvakanyanya zvinobatsira pakuvharidzira kufamba kwavanhu pamaboda, kana kuti kuvharidzira kufamba kwavanhu zvisiri pamutemo nokusunga vanhu vanogara muSouth Africa zvisiri pamutemo. Asi handizvo zvatinoona zvichiitika. Pane vanhu vakawanda vanongozikamwa kuti vanenge vachigara izvikuru seve kune dzimwe nyika, asi ukatarira unotanga kuzvibvunza woga kuti sei achingova maZimbabweans anenge achinyanya kuvari kudivi rekuomesegwa. Inyaya yokungoti ukatarirawo maSouth African mazhinji kana vana Operation Dudula, vana Patriotic Alliance, zana Gaiton Makenzi nevamwe vese, inongovanyaya yekuti vese ivavo vanhu vakangogara vangomaka maZimbabweni, kana kuti vanogara vachingoshaura zvakaipa pamusoro pemaZimbabweni anogara muSouth Africa. Saka nyango panoipa pagwamosva kana kuti pabiwa kunenge kusungonene kwa muZimbabwe. Saka kana wakuzviisawo kumaboda, zvangova zvokuti Border Management Authority iratidze sokuti iri kuita chimwe chunhu chakanangana nokumisa maZimbabweans anenge achiita zvisiri pamutemo. Asi nyaya hombe yatiye tichiona ndeyekuti zvinenge zvichiinda kusarudzo dziri kutevera kuti ivo vamotseledzi netimu yavo vaonekwe kuti vane chavari kuita kuvharidzira maZimbabweans anenge achii ari kuita zvisiri pamutemo.
Avo vanga vari mukuru wesangano reZimbabwe Exiles Forum, Advocate Gabriel Shumba, vari parunare kuSouth Africa neStudio 7. Muchungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume neZuro vakawanikwa nedare repamusoro reHigh Court vasina mhosva panyaya yavange vachipfungirwa nedare raMagistrate kugara mujeri kwemakore matatu vachipomerwa mhosva yokupesvedzera mhirizhonga padande mutande reTwitter muna 2020. VaNgarivhume vanonzi vaipesvedzera vanhu kuti vapinde mumigwagwa vachiratidzira, asi vatongi vedare repamusoro reHigh Court vapasirai kwenda naAmai Fatima Maxwell vati hapana mhosva yavakapara. Mutungamiri sangano reFarming Early Warning Systems Network called FuseNet rabuditsa gwaro rinoti goho regorosi remwaka uno richange rakati kwirirei kupfuura regore rapera nezvikamu gumi kubva muzana kana kuti 10%. Vanotiwo gore rino mombe hadzina kuwana kudya kwakakwana nemvura yekunwa, izvo zvakapa kuti kune mamwe matunhu utano hwezvipfuwo huderere, asi zvipfuwo zvidiki zvakaita sembudzi zvakamira zvakanaka. mukuziya nezvenyaya iyi Evans Zininga weStudio 7 abatanyanzvi yezvokurima vari murimisi muzvare wadzanyi Manyore kuti tunze zvizhinji
ichokwadi varimi vegorosi vanga vakarima gorosi zvechokwadi witi yange yakarimwa varimi vakawanda vari kupinda munyaya dzekurimwa kwewiti dzimunguva yechando nemadiridziro asi dambudziko rakazongoitika nderekuti muna October mvura dzekuyekutanga tanga iya muna October iyaiya yakanaya imwe witi yatooma vakawanda vava vari kuti tamburei nenyaya yekusekiwa macombine harvest anoya kuzopupura nekukohwa minda yavo saka mvura yakati nayei kunaya witi yazvinova izvo zvinoderedza quality great rewiti iyoyo rinototi ridonhe kana witi kati naiwe naiwe asi kurimwa zvayo aiwa chokwadi witi yange yakarimwa zvekutoti pamwe kuda iyo macombine harvest anga achiita semashoma enyaya yekuti varimi vacho vava vawandisa chokwadi varimi vakabuda vakarima gorosi
ko izvo zvimwe zvirimwavo zviri kufamba sei muminda mamuri umu
panyaya yekurimwa kwemwaka patave pari zvino taamuna December 2023 mu 2023-2024 cropping season tichitarisa zvirimwa zvakaita sana fodya zviya zviya macommercial farmers akawanda pari zvino vari kutotyora vachitopisa imwe fodya yakatodzika kubva mumabhani yatova mumashedhi vakatotanga kutyora atinoti pachirungu yamaprimings mashizha epasi aya vamwe vatosimuka vatova kuenda mumalags vachitoenda mumakata zvichienda zvakadaro asi panyaya dzekupiswa kwefodya havazhinji macommercial vanoita ndima dzakati kure veminda mirefu aya every commercial farmer kutaura kuno vaane yava kutopisa tichienda tichitarisa nyaya yezvirimwa zvakaita sana soyabeans chibage iwo vemadiridziro zvakare macommercial farmers vakatodyara kutori nesoyabeans dzatoreba dzatokura dzaakutotanga kutokavha ground kutovharira sora pasi dzichitsikirira sora nekuti vanoshandisa madiridziro
ngatitariseiwo kuti ko kuzvipfuwo kwakamira sei takambonzwa kuchinzi kumatebeleland uko kwanga kwaita nzara mombe dzanga dzichifa nenyota dzisina mvura yekumwa zviri kufamba sei
yezvipfuyo kuchengetwa kwezvipfuyo livestock zvichida takanyanya kutarisa mombe vazhinji vari kunana matebeleland uko haashuwa situation hainaumira zvakanaka mamiriro ekunze anetsa mamwe madhemu anenge atooma zvekuti anosara amatope panoti mombe paya itsike iende kunotsvaga pane kuti pamwe pane mvura iri nani inobva yatonyura mumatope imomo zvekuti vanhu vanotoshaya kuti voibatsira sei mombe inozongotofiramo nekuti kuidhonza kubudisa matope imomo inenge isinyore ivhu iroro rinenge riri dhaka rakabatana zvisingaiti saka ichokwadi vamwe kana yekutomwa chaiyo yekutomwa chaiyo chaiyo mvura yacho yaakutonetsa vaakutofamba nhambo refu kuti vanotsvage kwekuti vangaona mvura yekumwa inenge yakachena nekuti madhemu aakupera mvura
mashoko amungasiriwo varimi venyu nhasi ndeapi
mashoko angu ekurudziro anengada kutaura kumurimi wemuzimbabwe ndeyekuti iwo kutanga mwaka watakatarisana nawo hauna kumira zvakanaka haisi mwaka yatakajaira iya saka kuitirawo kuti murimi zvimurerukire pakubuditsa mwari pahomwe dai zvaikwanisa kuti ndima dzatajaira dziya pamwe tichipfupikise mbijana hakusi kuva selfish asi kuzviprotectawo semurimi nekuti dzimwe nguva mukaita ndima dzakakurisisa nepaane mwaka kuriritira dzinozonetsa
nyanzvi yezvekurima vari murimisi muzvare wadzanyi Manyore vange vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7 Masangano Center for Natural Resource Governance, Zimbabwe Diamond and Allied Mine Workers Union, nere Anti-Corruption Trust of Southern Africa, anoti ari kushushikana zvikuru pamusoro pekushaya hanya kwehurumende mukudzivirira kufa nekukuvara kuri kuita vashandi vemumigodhi. Masangano aya ari kukurudzira hurumende nemapazi ayo kuti vatore matanho ekugadzirisa dambudziko iri zvechimbi chimbi. Mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti ongororo yakaitwa neChamber of Mines yeZimbabwe gore rino inoratidza kuti vashandi vanoita zana negumi vakafa pakati pemwedzi wandira nagunyana gore rino. Ngatinzwei vamaguhu vachirondedzera.
Report yakabuditswa neChamber of Mines ichitarisa safety mumigodhi uye tsaona kubva muna andira kusvika muna chikunguru inoratidza kuti pane tsaona dzakaipisisa dzakaitika dzinokwana kuita 110. Mutaona idzodzo pakafa vanhu 120. Apa hatisi kutaura tsaona dzakakuvara vanhu pakasafiwa. So zviri kuratidza zvekare kuti tsaona idzi dziri kuwedzera ende idzi itsaona dzakaripotwa kune dzimwe dzisingaripotwi.
Zvinorevei kuvashandi vamaguhu uye zvinotiratidzei?
Zviri kuratidza kuti migodhi yedu haisisiri sefu, iri kukuwadza vanhu, iri kuuraya vanhu. Kare zvainzi munhu akafira pabasa mhuri yake inowana mari yakawanda chaizvo yekuvabhadhara kurasikirwa kwavaitwa nemunhu anga ari muchengeti wavo. Iko zvino izvi tichitarisa vanhu vari kufa mumigodhi, mhuri dzavo dzinongobatsirwa nemari yefuneral. Kana funeral yapera zvichida pamwe wanongopihwawo kanonzi katokeni kana ke $1,000 zvatopera zvakadaro. Tochitiwo kune vari kukuvara voremara vari pabasa, vazhinji vari kubva vatodzingwa basa voita kunga imhosva yake. Yeti vanhu vanopinda pasi pemugodhi vatumwa nevaridzi vekambani ende vanopindamo vaine chivimbo chekuti zvese zvaifanira kuitwa kuti pange pari sefu zviri kuitwa. Hongwere kana vakwidibirwa sekunge mbeva yabatwa neriwa ari pasi pemugodhi ipapo. Vemakambani iwavo vanobva vatomudzinga munhu iyeye masalaries vanobva vatomisa kumupa salari. Yeti kare munhu aiti akakuvara ari pabasa zvekuti anobva aita apiwa urema anobhadharwa salari yake kana vamwe vachiwedzerwa naiye anowedzerwa kusvika murufu upenyu hwake hwese anenge achibhadharwa pei. Izvozvo hazvisiri kuitika.
Mhosva iri pato apa vamaguhu uye mutemo unoti?
Chiri kutishamisa ndechekuti mutemo wakatyorerwa papi uye hurumende iripi pazvinhu izvi? Nekuti taifanira kunzwa kuti pakanzi pasiwa pakambani, kambani inombovharwa pachiitwa ongororo yekuti chii chakaitika uye ndezvipi zvichaitwa kuti chiitiko ichocho chisaitikezve. Zvinhu izvozvo hazvisiri kuitika. Upenyu hwemwana weZimbabwe hwachipa zvokuti akungofa kunga mhuka. Mhuri yake haina chainowana, yarasikirwa nababa, ndiye aibhadhara fees, ndiye aibhadhara rent, ndiye aitenga chikafu, hapasisina. Saka ndozvatoda kuti hurumende igadzirise zvinhu izvozvo kuti upenyu hwemunhu ari kushanda mumugodhi huremekedzwe. Kana achinge afa mhuri yake ngaipiwe compensation chaiyo chaiyo. Kana akuvara zvokuti haachagoni kushanda ngaabhadharwe pei inongopiwa vamwe vake vanga vari mugredhi make paakakuvara ipapo kusvika rufu ruchipo zvichivaparadzanisa.
Avo vange vari mukuru weCenter for Natural Resource Governance Rafarai Maguhu vari parunare neStudio 7. Sangano reZimbabwe Coalition on Debt Relief and Development kana kuti ZIMCOD rinoti hurumende iri kukonzera kusafambiswa kwemabasa zvakanaka mumakanzuru. Vachitaura pamusoro pegwaro rakabudiswa naAuditor General, ZIMCOD inoti yakaona zvizhinji zvinoratidza kuti hurumende ine chekuita nekusashanda zvakanaka kwemakanzuru. Tabata mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba kuti tinzwe zvizhinji.
Sesangano revagari reHarare Residence Trust apo tichiwerenga ripoti yaAuditor General, kune nyaya zhinji dzatinoona kuti dzinokwanisa kunge dzakagadziriswa kare nekanzuru yeguta reHarare. uye nemamwe makanzuru ose. Zviripachena kuti makanzuru edu haasi kutewedzera mitemo, haasi kutengesa nzvimbo dzokugara zvakajeka. Zviri kuita kuti wamwe wawe wanopfuma nekutengesa land yekanzuru kana kuti land yehurumende. Zvichiitwa paine mubatanidzwa wehuori unosanganisira makancellors, mamanagers, matown planners uye newamwe wari mukati mema department ehurumende. Ndiwo wanhu wari kuita kuti pakutengeswa kweland kusawe kwakajeka. Nyaya dzehuori dzinoramba dzichinyuka mumaripoti ose auditor general.
Dambudziko guru ramuri kuona nderipi vashumba?
Isu tinoona kuti dambudziko guru riri pakuti makanzuru anotungamirwa newatingati executive inotungamirirwa kana muri muguta reHarare natown clerk, kozoita mayor nemacouncillors. Macommittees anoumba kanzuru ndimo munoitwa zvisungo zvizhinji. Zvinenge zvichiti makancellors ari mucommittee iyi ndiwo anoongorora nyaya, ndiwo anoifambisa kusvikira wawe mutemo kana kuti chawe chibvumirano chekanzuru. Mukuitwa kwezvibvumirano zvekanzuru atingati marecommendations kusvikira pamaresolutions, pari kuita yatingati iya ndikwenyewo, ini ndikukwenyewo.
Ndeyeyi vashumba mungatitsanangurira here?
Yekuti maofficials ari mukanzuru anenge aine zvaari kuda, macouncillors ainewo zvaari kuda, saka wanoitirana zvibvumirano zvakarerekera kuti wese wawane chavanowana pane zvinenge zvichiitika. Saka kana zvinhu zvozonzi zvaakuitwa nenational government, ndipo panenge pachiti kunational government kune vanhu vari kudyidzana nemacouncillors, kunational government kune vanhu vanenge vachidyidzana nemamanagers emukanzuru. Saka zvinhu zvizhinji zvacho patinonge tichitarisa tinofanirwa kunzwisisa kuti kanzuru rimwe bazi rehurumende riri pane chimwe chibandiko. Saka vanhu ava vanodyidzana zvese zvinoitika, hapana pavanohwandisirana. Mukaona paine vari kuchema chema mukati memakanzuru pakudyidzana nehurumende, pane vanenge vari kudya, vamwe vari kushayiswa. Asi wese vakange vaine mukana vanoita zvinhu zvakafanana. Ndokusaka muchiona kuti even kutengwa kwezvinhu mumakanzuru, wega muwashandi wekanzuru ndo wanoita kuti zvinhu zvinzi zviri kudhura.
Ava vanga vari mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vari parunhare neStudio 7. Iko zvino tochiteerera zvamataura imi muchititumira paWhatsApp paListeners Comments.
Nyakufara nenyaya yatavange tavange uyu oda kuti chupa asi kuti inini wangu semember triple cent akachingova nenyemwe pfungwa yekuti kabato medu mudisikemuka tatokundikana kuva neutongi. Asi ngatigare pasi iwo vakuru vedu mapurezidenti vakagara pasi abvise munhu anonzi Tavange kana chitangawo gurupu rake kana chitangawo timu rake vatangewo pati yake nokuti watishungurudza. Haasiri munhu unotifarira, munhu unototivenga pese. Mukada kutarisa zvese zvaanoita unotisungisa achidzinga ma MPs edu kuparliamendi, ovarambidza zvose kuti vadzoke futi wondo kontesta kuti saka munhu akadaro haasiri munhu kuti munomutemba but unoona kuti muka akatokuchinjira yatokuitisa zvimwe zvinhu futi munhu uyu munhu wezano saka isisa tisoda kushanda nevanhu vezano mupatiro toda kushanda nevanhu vanotaridza kuti upenyu hwedu hunoita zvinhu chimberi kuti mwana vachifonyura saka zvirokwazvo tiri kumbira kuti ivo vagadzirise izvozvo zvirongeke vana vezimbabwe hatifaniri kuvhiringidzwa nezvimwe zvinhu zvatinoona nemazivi edu kuti uyu munhu ndo uri kukonzeresa
kana muri semi vanhu munozvitanza ei tiri mapurisa tiri masoja emuzimbabwe haa muri zvituta vaimimi nekuti hamungati makuoresayo nyika yaita kuumburuka munhamusi izvizvi munoramba muchingosaruta vanhu vari kubwa kunyika ei bhosi yeshefu ei bhosi yeshefu hamuna brain hamusungi mushashinga reini kumira nenyika mubhosi yamubavha dzevedu nyika yenderere mberi mona muchingosaruta mbavha muri zvituta masoja emapurisa emuzimbabwe
mukoma tanonoka hwande ndinokumbira kuti mundibvunzire Promise Mukwananzi kana vagift ostalo siziba kuti sei vasvika vachamisa vasingadi kubuda pachena kunongedza Chabangu kuti no Chabangu uri wezano siyana neni handishandi newe nekuti iye Chabangu anobuda pachena achiti iye ndiye SG weTPC uye anoshanda navachamisa achinongedzera zita racho ravachamisa but ivo vachamisa mbune havasati vambobuda kana pavhidhiyo kana papress conference vachinongedzera zita rekuti Chabangu sianani handishandi newe pamavhidhiyo avachamisa vanobuda vechiti hanzi aya mabasa ezano hongu tinozvizwa but sei vasinganongedzeri zita rachabangu kuti Chabangu handishandi newe vanhu veruzhinji vechizwa vezimbabwe ndinokumbirawo kuti mundibvunzire ipapo kuti sei pasinganyatsojekeswa ndivachamusambune maererano nachabangu because iye Chabangu anotaura wanti vanhu vechinzwa
munangagwa maministers ake ndiwo ari kutoba mari yegold yakabiwa mari yediamond yakabiwa pane vakasungwa kwachiyadzwa 15 billion mari yecovid-19 yakabiwa pane vakasungwa mari yenasa yakabiwa chembere dziri kutambira muto wenyemba mapenjeniya nanamai vakafirwa nevarume vavo vari kutambira chii akasungwa minista akaba uye mukadzi uye mari yenasa murume wekuba mari yenhingiri yekotico mugogwe akasungwa iko zvinoizvi mai vokubatwa negodha kakangani vachibatwa vakasungwa iko zvino akupinza vanasa kupwanya mugavhumendi nanamutuli ngube mbavha dziri kuba mari yenyika saka ZANU PF chaigona kuita sinzi yapinda mupawa kubira vanhu upfumi hwenyika kubira vanhu upfumi hwavo nekuuraya education nekuuraya health nekuuraya fundo nekuuraya bhizinesi renyika amamainzi amavhenda chete chete zvakonzerwa nezanu pf nebato rake riri kutonga rakapinda pakutonga nechitsotsi neumbavha vakabirira maerectioni zvemhando yepamusoro vachishandisa makotsi vachishandisa mapurisa vachishandisa fazi vachishandisa masiaivo munangagwa anobvira adiwa nevanhu sinzi munangagwa bva achipinda akapinda nekupu nanhasi vanhu havasi kuda munangagwa vana venyika yezimbabwe tashaya angatibvisira mhondi iyi ndatenda mazvita baba chinokurei amen
Pastudio 7, aiwa pesa patanga tikanyarira tiri kungonzwa zviri kuitika nekuona chekutanga chandinoda kuti nditaure please munopedzere nguva muchibvunza anonzi marapiri auya uya please anotiwadza anotiwadzisa mwoyo chechipiri ZANU PF inofunga kuti dai vanhu vakapusa kana kuti ivo vanozviita vakangwara vari vakaronga zvemavhoti byelection vachiziva kuti vada kuita mabyelection vakatora mazita evanhu ese akanyoreswa vakabvumira nazvo nezeki yavo after vadaro vakupasara one day voti vanhu vabvumidzwa kuti vapinde mavhoti saka vaida kuti vanhu vazovhota chirudzii ivo vabvisa vanhu ine one day kureva kuti ZANU PF iri kuita zvinhu zvayo ichiti vanhu vakapusa ivo ndovakangwara isu hatizivi zvemutemo ivo ndovanhu zvamutemo chete ende va kuzviita pasi rese vanhu vabhuru bhuru renyika yese pasi rese munoziva zvatinoita saka vedu ZANU PF ngaisatipedzera nguva ichiita zvinhu zvainoita ichitiita senge takapusa ichitonga nedemo kutongera nyika yese zvaanoda iwo kuti vanhu vateedzere zvaanoda iwo tisateedzere zvatinoda isisu ZANU PF musatonese takapusa ndatenda
ndiri muwashington dc ndini tanonoka hwande ndichikusiyai muri mumaoko macris gande nenhau dzeisindebele